Bazi reprimary nesecondary education riri kuramba richishandisa anonzi mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvinokwanisa kuita zvakangodarika 10 zvaratidza kuti zvine nyaya dzecovid-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine. Asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano takagadzirira kuti covid-19 yacho isapararira.
Vamwe vabereki vanenge vakutya kutoendesa vana kuzvikoro kuvandoro, mungadi kuvaudza kuti kudii sebazi rezvedzidzo?
Tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti mastakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo, nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana kwatinenge tichishandisa mastandard operating procedures edu, uye nekushandisa zveWorld Health Organization zvinoita kuti tisapararidza covid-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.